Ma Warriors akadamburwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo ndokubuda mumakwikwi e 2019 Africa Cup of Nations munharaunda yokutanga. Asi vakawanda vanoti havaitarisira kuti chikwata ichi chaizorakaswa zvakadai. Zimbabwe haisati yakundwa zvakadai mumakwikwi aya kubvira muna 1980 apo vakatanga kupinda makundano aya. Asi chiri kuvanetsa ndechekuti kutadza here kwemaWarriors kana kuti utungamiri hwevezifa ndiyo wakakanganisa matambiro evatambi nenyaya yekusava pamari yavaive vavimbiswa kuti vachatambidzwa makundano aya asati atanga. Mutsigiri waHighlanders vaSimba Imhachi vanoti vari kushaya kuti chii chaizvo chakaitika.
Zimbabwe here zemuchi munyama here mishonga here kana chii asa zvaramba zvakona sizvedi.
Mumwe mutsigiri wemaWarriors vaPhilip Regede vanoti kukundikana kwechikwata ichi hakunei nevatambi asi kuti vezifa vakatadza kusimudza chido chevatambi nekusavapa mari yavo yemuhoro.
Nyaya iripo vakomana vacho vari kutamba bhora vari kuteeredza kuti hatakupuwa mari vari kuramwa bhora ethe same time tozvati no pane maplayers pane masupporters abhadharirwa mari kuti aende kuEgypt anoona bhora then hatizokwanisa kuona kuti zipa yacho iri kumira papi kuti inokwanisa kuafoda kubhadharira masupporters kuti anoona bhora kuEgypt vachitadza kubhadhara welfare maplayers kuti vaonere maplayers vari kupuwa mari dzavo here.
Vamwewo ndivo vave kutoti aimbove mutungamiri wesangano rinotungamirira nhabvu iri vaPhilip Chiyangwa vaive vari nani kudarika utungamiri huripo pari zvino uyo uri kutungamirwa navaFelton Kamambo. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaNyasha Munyaradzi vanotenderanawo navaRegede vachiti kusamira zvakanaka kwoupfumi hwenyika kwave kukanganisa nyaya dzenhabvu zvekare.
Vakomana vane zara vaada kuguta madonero vako vari kuita vakapuwe chikamu nyika ina mari.
Asi mutsigiri weDynamos vatapuwa Chiganze vanoti nyaya dzemari ndedzimwewo vachitivo kana vatambi vaienda kumaAfcon inguva yavo yekuzvitengesa kwete kuchemera mari. VaChiganze vanoti panguva inotevera Zimbabwe inofanira kushandisa vatambi vechidiki vane shungu dzekubudirira muupenyu hwavo mumutambo wenhabvu.
Kana iri nyaya yemari right inyaya yemari hazitika tikutaura pachokwadi. Kana iri nyaya yemari ndara one there are so many local players here who want to be shown out there. Hausikuda mari chimumira regatitori mwe munhu ari kuda kuenda kulimelight kunotaridzwa. Those guys are already in the limelight so to them like I want to be paid this.
Mumwe muteveri wechikwata ichi va Eugene Kuhuni vanoti nguva yemurayiridzi wemaWarriors Sandile Dzambwa yakwana vachitipawo waanofungira kuti ndiye angangotora chikwata ichi vachitivo pamwe Norman Mapeza.
Dzambwa inina no it's a very good team. First game was stadium, second game was stadium, and this third game has something wrong. But chimupena
pesa. Vasibanda vanobvumiranawo navakuhuni vachiti ivo Chidzambwa anofanira kusiyiswa basa.
Kochi ngai koya kochi chechaivo anoziya anoreadha game anoona kuti game anoona kuti chii chida kuitwa ndoti kungomira chete kutarisa kuti hapana ndozvirivo but kochi ngai bai.
Aka kave kechitatu Zimbabwe ichitadza kubudirira kusvika munharaunda yechipiri zvitevera kutatarika kwavakaita muna 2004, 2006 na 2017. Asi vateveri venhabvu munyika vave kutarisira kuti muna 2021 Zimbabwe itaitawo zviri nani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.